takatarisa isusu tikaona kuti maZimbabweans vari kunze kwenyika vakawanda zvakadii, asi pane nyaya mbiri dzinotinetsei kunze kwenyika kwavanenge vari. Yekutanga ndiyekuti kana munhu achinga ashayika, vanhu vanoita dambudziko zvikuru sei nekuti munhu iyeye mutumbi wake uwanikwe uchitwa repatriate kubva kwaanenge ari kuenda kumusha. Ndochekutanga. Chechipiri, nekuona kuchinja kuri kuita zvinhu. Zvinhu zviri kuchinja, vanhu vakawanda vaida kudzokera kumusha, vaida kudzokera kumusha kunyange varipo kuzvino vari kufanotonga, vari kutaura kuti izvo dzokai kumusha tizoshanda, asi kuti isusu tidzokere kumusha. Foreign investor ndiye inotanga kutungamira kuenda kumusha kwako. Iwo wakutevera masure emaforeign investor, wakunopinzwa basa naforeign investor iwoyo. Saka munhu wese ari memba yeDiaspora Care Forum vanoungana voita zvipoka zvipoka zvinonzi pachirungu macooperatives, vochitanga kuenda kunoinvesta kumusha. Saka itende kuti vaende vachitevera foreign investor kumusha, ka vanoenda vachiti isusu tauya nemari dzedu, toda kuinvesta mubhizinesi rekuti.
Chii chinotariswa vachikovero kuti munhu azove nhengo yeDiaspora Care Forum?
Kunakidza kunoita Diaspora Care Forum ndeyekuti hapana zvakawanda zvinotariswa kuti titi munhu une pasipoti, ine pemiti here. Chatinoda ndechekuti are you identifiable, une chitupa here, une pasipoti here, whether ine pemiti kana kuti haina pemiti. Nekuti hazvina basa kuti une bank account, nekuti pane anonzi maunderwriters. Kune makambani matatu emuno muSouth Africa mahombe akati anonzi underwriting, ndo vanotora mariski ekuti kana chinhu chikasaitika, kana kuti munhu akafa, ndo vanobhadhara mari iyoyo kana isati yasvika patiri kuda isusu.
Chirongwa ichi chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete here, uye vari muSouth Africa chete here vachikoero?
Aiwa, chirongwa ichi hachina kunangana nezvizvarwa zveZimbabwe chete, asi chakatanga nezvizvarwa zveZimbabwe chete. Asi chirongwa chakanangana neSADC. Kutaura kwatiri kuita izvozvi, vhiki rinouya one of the underwriters ari kutoenda kuZimbabwe kunotaura nemabhengi ari kumusha kuti vaone kuti vari kumusha vangakwanise kubhadhara sei mari iyoyo, nekuti tekairi loncha iri SADC initiative.
Tinoona kuti kune zvirongwa zvakawanda zvasimudzwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvakanangana nenyaya dzekubatsira vemabhizimusi, kubatsira vanenge vashayika, kana kubatsira pamatambudziko. Chii chamunofunga kuti michirongwa chenyu chingange chakazosiyana nezvimwe zvese zvakaitwa izvi?
Chedu chine 2-in-1 yakafanana nemagumbeza, vanoti 2-in-1 aya. Chekutanga ipolisi yekuti munhu kana achinga ashayika hapati kuzonetseka kuti hapana mari yekuti munhu uyu aendeswe kuba kunovigwa. Chechipiri ndechekuti munhu anopinda mubusiness forum through macooperatives akufandwa neplatform iyaya yekuti vanhu vanenge vachinzunga naye, mungave 5, mungange muri 6, mungange muri 10, moungana moti toda kuita business rekuti. Saka munoona kuti ndokusiyana kwatinoita nevamwe, kuti uku tinorova shiri mbiri ine dombo 1.